Mumashoko atura semnyarikani pamusanganwe International Business Conference pagungano reZimbabwe International Trade Fair muBulawayo nhasi vachiwenga vati kunyange hazvo hurumende ichitambira rubatsiro rungabve kunze zvakakosha kuti nyika ikwanise kuwana zvakawanda zvinodiwa mukurarama kwevanhu zuva nezuva muno munyika. Vachiwenga vati kuvepo kwedenda reCOVID-19 kwakaunza mamiriro matsva pasi rose kusanganisira kusakwanisa kufamba kwevanhu pamwe nekufambiswa kwezvigadzirwa zviri nyore sezvaisiitika chirwere ichi chisati chavepo.
At the height of the pandemic induced lockdowns, even if one wanted to import, one could not do so because most countries around the world had totally closed their borders. One of the key lessons which we should and therefore never forget from our COVID-19 experience is that a nation is more secure if it is willing and able to rely more on its own than foreign production.
Vachiwenga vati zvisinei nekushora kunoitwa nevamwe vavasina kudoma, hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti imutsurudze upfumi hwenyika. Vakatiwo hurumende iri kuita zvakawanda kubatsira maindastri nemakambani kuti ashande nemazvo. Asi vati zvakakoshawo kuti maindastri nemakambani zvisapeta maoko, vachiti hurumende haizodziviriri maindastri kana makambani asingashande nesimba kuti azvisimudzire. Mutezero wemutungamiri wenyika vati zvakakosha kuti vanhu pachezvavo pamwe nemakambani akazvimirira nehurumende ashande achitevedzera mitemo yenyika. Vakayambira kuti vari kuramba vachiita zvekutenga kana kutengesa mari pamusika mutema vachasungwa.
I wish to warn the perpetrators of this heinous crime that the wrong arm of the law will soon catch up with them. So those who are practicing it, be warned.
Vachiwenga avo vanovewo gurukota rezveutano vati Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kurumbidzwa pamabasa ekurwisa COVID-19 vakati hurumende iri kuramba yakasvinurira nyaya iyi. Vakurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19 uye kuramba vachitevedzera zvinotaurwa nesangano reWorld Health Organization pakurwisa chirwere ichi.
I urge you all to remain vigilant and keep your guard against COVID-19. Always mask up in public, keep your social distance, and consistently sanitize your hands. To those who have not yet been vaccinated, I advise you to embrace the government's vaccination program and get your jab today.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Vakurai Macheza vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinotsigira urongwa hwehurumende hwekuti veruzhinji vabayiwe, vachiti nhengo dzavo dziri kuita zvakasiyana-siyana senzira yekukurudzira vashandi kunyanya kuti vabayiwe.
Tinovonga chaizvo zvinoitwa nehurumende pachirongwa chokuti ruzhinji rweZimbabwe huve kunovaccinatwa. Tinozvikurudzira zvikuru. Isu seindustry mukatarisa mamwe macompanies edu, tinotokwerekwedza vanhu tichivapa even some products kuvapesveda kuti vainde kuvaccination, kuti zvinhu zvakakosha kuti munhu umwe noumwe anga anovaccinatwa. Nokuti kana wavaccinatwa unoprotekta iwe wacho wavaccinatwa vaunosangana navo mazuva ese, kungava kumba, kungava kubasa, kwese kwese kwaunofamba. Saka urongwa hwehurumende nohukudza dei vanhu vahunzwisisa vaitavo saizvozvo.
Vamacheza vati vanowirirana nedonzvo rehurumende rekuedza kusimudzira upfumi kusanganisira kuwanisa makambani mari yekunze pamusika weReserve Bank of Zimbabwe, asi vati dai hurumende yanyanya kukoshesa kuwaniswa kwemagetsi akakwana munyika. Makurukota ehurumende akawanda kusanganisira gurukota rezvemari Professor Mtuli Ncube negurukota rezvemaindustry Amaiseka Inzenza vange varipowo pamusangano uyu. Gungano reZITF richavhurwa zviri pamutemo mangwana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.